kana ndakatomboshanda mupausora ndiva vakatanga kushanda necovid kudhara taikangotanga tanda kusoka taishanda necovid ikoko and then contract yangu yange yakunopera but vanga vati vanodi vanorenyuwa ndakauya this message yakabva kuNew York yaitiyo nurses murikudiwa kuNew York kuri kufiwa but manurses mazhinji akona mamanurses mazhinji anga atisaida kuenda paleave vachitya necovid but manurses akuri kufiwa we need your help fene zenesi ndayangozvifunga kuti okay kurisika upenyu but at the same time kana uri nesa unogona kungowana munhu wecovid anyway pauri ikoko whether uri kuohio uri kugeorgia uri kuflorida iriko kwese saka bvira ndine kukunzwa kuti kunoti wene dire need apa vaitisa manesis about 200 that we have more so if you see a place kuto manesis 200 people a day it means there's a crisis saka ndakauya because when you look at it vanhu vachinji vaiti ah munopenga here kwenye kuda mari uda kuenda kuNew York kunofiwa uko but Mr. Wande if you look at it kuti kana ari masoja ukati ndapinda kuta musoja ukaita mavows avo kuta musoja kana ukanzi kwaane hondo haungatikanda kuenda paleave because kwaane hondo unogara kumba you have to go unondoa wakapindira basa iroro kuta musoja you knew one day it would come
saka vamwe vanenge vachida kubvudzawo kuti kana kuti vanzwisise kuti munhu aite zvinhu zvakadaro saizvozvo akatenderedzwa nezvinhu zvinotyisa zvinogona kuitika chero nguva unenge achivimba nei unenge achitemba nei chii chinoita kuti munhu adaro
chiita kuti munhu adaro ka tochingoti kuti uite nesi it's a calling ukaenda munesi uchindikuda mari dzenguva when you come kune zvinhu zvakasaizvozvi zvika unotiza kuti uite nesi unenge wakatoshinga kuti zvinenge patoita manesi unotora ndikire yayo toti Othea Florence Nightingale yekuti zvichauya zvisini sange ndakazvitarisa AIDS inouya unogona kubaya munhu netsono ane chirwere cheAIDS kana chehepatitis kana chii wombva wazvibayaiwo by mistake unogona kutochitora handiti maTB anouya zvakawanda zvinouya saka tagara tiri parisi yekubata zvirwere zvakawanda asi inini hangu personali ndokungovimba namwari kuti mweya mutsvene ndiwonotichengetedza so mumwe munamato wangu wanga uri wokuti everyday even izvozvi ndinda kubasa ndinamata kuti mambo jesu ka pakatipa pano panyika maifambisira pavanhu havanombata zvirwere sachindichengetedzaiwo pandikufamba muchipatiremo musabatawo zvirwere icho chichi
saka iko zvinezvi muri kushanda sei chii chamuri kuona
manumbers adzika sicereko vaimbofa kuma700 nhasa ndauya hangu inini ipapo a day in New York ezvi manumbers adzika kuma200 asi vanhu vachiri kungofa for example nezuro ndakaenda kubasa nande mapatients matatu nezuro 2 akafa vese nezuro 1 aifana 8 o'clock makuseni mwambazva kuma4 o'clock ndazopedza basa ndane patient 1 vamwe varwere 2 vatofa saka vanhu vachiri kufa asi zvamanumber adzikira zvavo
ko zvekuzvidzivirira munopiwawo zvakakwana here
aiwa izvi totopiwa zvakakwana unotopiwa uchingosva basa wopiwa zvimabhutsu zvaizvo kupfeka wopiwa gauni rako wopiwa chekuisa musoro wopiwa masiki yako mamasiki unopiwa maviri yatoti N95 iya nesejika yekuisa pamusoro pacho ikasviba unovaudza vari kuchinjira wokupa imwe saka mapppe iriko zvekupfeka zvese zvoko zvakakwana sandakuti ndingopa yambiro yekuti vanhu tichafunga kuti tinekuti manumbers adzika saka zvapera inini hangu pesa ndinototya kuti pamwe second wave ka ingatoita worse than the first wave nekuti tokonchemakambani akuvhura vanhu vatanga kufamba muno munyuya kuchema ndiko vanhu vatamba vasina mamaski vakazorora zvavo kurelaxa vachita zvino zvezvokuti aiwa zvakatoya zvikatopfuura hasati zvapfuura togona kuibata futi tikadzokera futi pakati pekuti vanhu vatanga kufa saka ngatirambe tichigeza maoko teka maski yako garapa usaenda padzidudzo nemwe munhu sebera kure nemunhu usashekana nemunhu ruoko ngatitambe chita zvimwe chizvo tachinoita zvokuzvidziira bva pachirwere icho chichi nokuti chichiriko hasati chapera.